Mutauriri weTripoC Muzvare Fadzai Maere vaudza vatori venhaume Harare nhasi kuti vakamhangara nyaya yekurohwa kwenhengo dzavo kumatovo nezuro kumapurisa, uyewo vakavapa mazita enhengo dzezanu PF dziri kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga.
Saka isusu hatisi kufara nemhirizhonga iri kukonzerwa nevezanu PF. Takaripota nyaya yacho kumapurisa, mapurisa akaudzwa nemazita nemaregistration numbers emota dzese dzange dziripo dzakapiwa kumapurisa. Saka ezvinezvi tiri kuravira kune mapurisa kuti vaongorore nyaya iyi nemazvo. Hatidi kuti mapurisa anyarare panyaya iyi nokuti vanhu vezanu PF vakakonzeresa. Tinoda kuvaona vachisunga vanhu sezvavanosimbisirwa kunzi vaite neconstitution nebumbiro remutemo.
Vati dzimwe nhengo dzavo dzakarohwa zvekuti dzakatoendeswa kuchipatara.
Vamwe vacho vakaendeswa kuchipatara. Kune akatyoka mbabvu, kune vakarohwa vakakwara, vamwe vacho vakazokwanisa kuenda kumba. Asi tine vamwe vakaita sana Honorable Mulukile nevavaifamba nawo vakaitwa ambush vari munzira yekudzokera kuBulawayo. Vakatozoita zvekutiza kupinda mumabushes nokuti ZANU-PF yange yakuda kuvarova yavhara road yese. Vakazowanikwa havo vakaendeswa kudzimba dzavo. Asi zvazvinoratidza ndezvekuti hapana munhu akasununguka munzvimbo iyoyo.
Muzvare Maere vati vanoziva kuti vanhu vakaita izvi inhengo dzezanu PF nekuti vaive nemotokari dzakanyorwa kuti zanu PF, uyewo vamwe vacho vakaita sava Moses Langa navaAdmire Maskati inhengo dzezanu PF dzinozivikanwa. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Nhengo dzeTripoC dzinosanganisira vari kumirira bato iri mubyelection yeWard 2 kumatovo vaSindiso Ngwenya nevamwe vaivabatsira kutsvaga rutsigiro, vanosanganisira nhengo dzeparamende dzinoti vakutsvatsva Pulu, vanomirira Nkulumani, vaDaniel Molokele vanomirira Hwange Central navaAilos Nyoni vanomirira Bulawayo East vakarohwa nenhengo dzezanu PF uye vamwe vavo vakaendeswa kuchipatara. TripoC inotiwo vanhu vezanu PF vakaba hupfu, nyama nemari pamwe nekucheka mataira emabhasikoro aishandiswa nenhengo dzavo kutsvaga rutsigiro. Vapulu vaudza Studio 7 kuti vakaburiswa muchipatara sezvo vasina kukuvara zvakanyanya. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba kuti nhengo dzebato ravo ndidzo dzakatanga mhirizhonga iyi.
Musangano wezanu PF hautenderi mhirizhonga senzira yekutsvaga rutsigiro. Asi zvataona uko zvinhu zvinonyadzisa. Hatizivi kuti ndiani wakavanyepera vanhu veTripoC navachamisa kuti kana vakaita mhirizhonga ndivo vanomhanya kunopakura kuvanhu kuti tisu taitirwa mhirizhonga, ivo varivo vanenge vaita mhirizhonga. Vapedza kudaro vozoda kutsvaka kuti ndicho chikonzero chasaka kuti vadyiwe musarudzo kana vachinge vadyiwa. Zvakashata fani izvozvo nokuti zvinokuvadzisa vana vevanhu vanenge vasina mhaka vavanenge vachitungamidza kumberi, ivo vasingaende kumberi kwacho kunorwisana votungamidza vana vevamwe.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora mhirizhonga yakaitika kumatovo nezuro. Mumashoko kuvatori venhau vanyati vati zanu PF neTripoC dzakamhangara kumapurisa kuti nhengo dzavo dzakarohwa uye mapurisa ave kutsvaga vakapara mhosva iyi. Vanyati vakurudzira mapato ematongerwo enyika nevatsigiri vavo kuti vasiyane nemhirizhonga. Muzvare Maere vati nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pakaramba paine mhirizhonga munyika, vachiti bato ravo rakatozivisa masangano akaita seSADC neAfrican Union nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vatiwo izvi ndizvo zvimwe zvakapa kuti bato ravo riti rinoda kuti United Nations iongorore sarudzo dzemunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.